mumwe mugaro wekurujeko muchinoi amaitisi mutukura vakarambwa nemurume vanoti havana mari yekuenda kumusha kwemurume uyu kunyanga kwavakanosunungukira kunotora magwara anoratidza kwavakaberekera vana vavo.
Vabati vakasindakarikara hatozoti vari kupi vana vandakangopiwawo kwauchitinhai ndibatsiriwo vana vasitezvenjore mabhesi ndanyorwa chapa pachikoro zvikanzi hazvidi kutange manotorera vana vamachiti mabhesi rekodi.
Magwara aya anopiwa kumakiriniki kana kuzvipatara kunenge kwaberekerwa munhu. Kune vanenge vaberekerwa mudzimba panokurudzirwa kuti vauye nematsamba akanyorwa nasabhuku kana kanzura wenzvimbo, asi vamwe vanoti zviri kunetsa kuwana magwaro aya. Hurumende kuburikidza nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nemapasipoti kana kuti registrar general iri kuenda munzvimbo dzakawanda ichitoresa magwaro aya senzira yekurerutsira vanhu kuti vasafambe nzendo refu kunotora magwaro akakosha aya kunyange zvava pachena kuti pave nematambudziko zvakare. Ambuya Jacqueline Muzondo vanotiwo vachadza kutora magwaro ekuzvarwa evazukuru vavo vaviri vachinzi ngavauye nechitupa chaamai vevana ava avo vakaenda kunyika yeSouth Africa makore mashanu apfuura.
Inini ndakadza kutora mabhesi setifiketi nechikonzero chokuti ava vazukuru vandiri kuda kutoresa vandiri kurarama ndinavo. Amai vacho vakasoenda hwaza akangomitisiwawo handizivi kuti ari kupi, asi vana ndiri kurarama ndinavo pano. Nhasi ndauya ndida kunditoreswawo vazukuru vangu mabhesi. Vemabhesi vari kuti hatisi kuita, saka ndoitawo sei nevana ava? Vari kuti vari kuda baba vabereki vevana ava nemabhesi rekodhi nemabhebhi kadini zvese hazvini, handina nokuti vana havasi vangu vazukuru. Chiripo ini ndoda kubatsira saambuya nokuti ndindiri kugara nevana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvekodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvari Rudo Magwanyata vanoti vanofara nechirongwa chehurumende, asi vanoti havasi kufara nezvinhu zvakawanda zviri kudiwa kuti mwana apiwe gwaro rekuzvarwa.
Tiri kukumbira kune hurumende yeZimbabwe kuti pavari kuuya munharaunda medu ngavadzikisewo zvinhu zvavanoda kuti mumwe nemumwe abatsirike akwanise kuwana birth certificate. Bumbiro redu remutemo the constitution inopa munhu wese kodzero yekuti ange aine gwaro rake rechitupa kana birth certificate.
Gweta guru munyaya dzekodzero dzevana vachishanda nechildren and the law Muzvari Chiga Govert vanoti kurambirwa kuri kuitwa vanhu kuti vatore magwaro ekuzvarwa nezvikonzero zvekushaya magwaro anopiwa panozvarwa mwana kukiriniki kana kushayikwa kwemagwaro ana amai vavo hakusi pamutemo, vachiti kutyora kodzero dzevana.
Yatinoti birth and death registration act mutemo unovandudza kana kuti unobvumidza kuti vanhu vatore mabirth certificates iwayatataura nawo une zvaunotaura pane pano neapo pari kuda kuti pagadziriswe paenderane nebumbiro remutemo. Kumwe kwacho kugadzirisa ndekwekuti utauri zvakanyanya kuti mwana ngaave achinyoreswa kwaakazvarirwa kana kuti kwaanenge akawanika mwana angori nekodzero idzodzi mungave muZimbabwe.
Muzvari Govert vanoti pamutemo registrar general ane kodzero yekupa mwana gwaro rekuzvarwa asina mamwe magwaro sezvo dare repamusoro kana kuti high court richitorwa semubereki mukuru wekutanga wemwana. Vanhu vari kudawo kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari kunzi vaende kumahofisi anotorwa zvitupa muchinhoi, sezvo vari kufambira vanhu ava vanenge vasina michina yekutora mifananidzo inoiswa pazvitupa. Chirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chakatanga musi wa1 kubvumbi uye chichapera musi wa30 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.